chikwata cheche mzimbabwe nasi chabuda zvakanaka pane mimwe yemakwikwi achichange chichiita muzuva ranhasi achazopera mangwana pachazozikanwa kuti ndeipi nyika yakunda amai Aretha Mare mumwe wevaviri vari kuchengetedza vadzidzi ava anotaura nezvaitika nhasi
vachangobva mukutamba mechavo yekutanga ndiri kufara zvakanyanyisa nekuti vanyatsoratidza kugona kwavo zvanga zvichitarisirwa mumechi zvekuti vanokore mabhora akamirira mvura yakachena vanomakanda vanochengetedzwa zvese nekuti robhoti ringe richikwanisa kunge richimira riri rega zvese izvozvo vazvikwanisa vakatwa zvakanaka tafara chaizvo kupera kwezuva ramangwana ndopatinenge takuziva kuti taita zvingari zvipotsbosi tahwina here kana kuti zvakamira sei ngemo yakagadzirwa ndeyekuti tine dambudziko riri common kunyika dzese rekuti vanhu vanga vachiwana mvura yakachena saka kana tadzigadzira robhoti rinokwanisa kupatsanura mvura yakachena neyakasviba richiratidza unyanzvi hwatinoti hweengineering
vachitaura pakuvhurwa zviri pamutemo kwemakwikwi aya nezuro vechidiki ava vakati vari kufara nekusimudza mureza wenyika pamakwikwi ayo ari kupindwa nenyika dzepasi rose vachitaurawo pakuvhurwa kwemakwikwi aya akatangwa gore rino mutungamiri wesangano refirst global vajoe sestak vakati ishuwiro yavo kuti makwikwi aya aitwe gore negore munzvimbo dzakasiyana-siyana kuitira kuti vechidiki varambe vachifarira zvidzidzo zvescience netechnology kuitira kuti remangwana ravo rive rakanaka zimbabwe ine vadzidzi vasere nevari kuvachengetedza vaviri
handinonzi Aretha Mare ndiri mentor weteam zimbabwe ndinonzi Mbai Mwaera imparozoki ananetinoda iku
ndonzi Tairo Muzowaka ndiri part of zimbabwe team ndobva pachigarari hai
Maponza Chino, I'm part of Team Zimbabwe.
I'm Gabriel Matemba, I'm the robot controller.
Nelson Mujere, robot programmer from Kinon High School.
I'm Gustav Edu, designer.
I'm Sam, the team spokesperson.
Woo! I'm Dion Dejona and I'm programming.
That's Matanga, Team Mendo.
Makwikwi aya anopindwa nevadzidzi vanoita zvidzidzo zvescience technology mathematics neengineering mumwe mudzidzi gamuchirai nechitsima anoti zvakakosha kuti vanasikana vechidiki vazive kuti vanokwanisa kuita zvidzidzo zvescience netechnology kwete kutyira kure
tinoita zvidzidzo zvakakomana chete but tifind kuti vasikana vanokwanisa kuita the same thing since we all got the same brains anyway saka we can do this
mukomana wechidiki ange akatakura mureza weZimbabwe pachiitiko ichi anoti danda chena uyo anodzidza kuSt George's anoti chiitiko ichi chakamubata moyo sezvo akaona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dziri mumakwikwi aya
It was quite exciting and definitely could feel the Zimbabwe fire you know, definitely it was nice to really show other people what our country is made of and that was quite liberating.
Mumwe musikana anodzidza kuHarare High School, Tariro Muzowaka, anokurudzira vechidiki kuti varambe vakashinga kunyangwe zvinhu zvakaoma sezvo iye akakwanisa kupinda mumakwikwi aya zvisinei nekuti anobva kupi.
Ndangotara kuti kugara mugeto asi razoti haugoni zvakawanda ini ndotogara mugeto but I know programmer now.
Chikwata cheZimbabwe chakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa. Robot reZimbabwe rinozikanwa nezita rekuti
Dream One. The president star is called Dream One. Fani doto ya Dream One.
Nasi nemangwana chikwata cheZimbabwe chichange chiri mumakwikwi ekuona kuti michina yavakagadzira ingahwine here mukupera kwemakwikwi aya. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.